mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 24 kurume 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoyambira bato reMtwakazi Republic Party kuti Zimbabwe haifi yakapatsanurwa kuti ive nyika mbiri. Nengo ye MDCT inotungamirirwa navaDouglas Monzora iri kukukwidza mudunhu reEpworth inoti yakarwiswa nekupwanyirwa motikari nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF. Sangano rezesni rinoti rinokatyamadzwa zvikuru kuti masangano eSADC neAfrican Union haana zvaari kutaura pamusoro pesarudzo muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vachitaura kuvatsigiri vebato ravo reZANU PF kuchitungwiza nezuro, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakashora zvikuru mutungamiri webato reMtwakazi Republic Party vaMqondisi Moyo vachivapomera mhosva yekuda kupatsanura Zimbabwe nepakati. Bato reMtwakazi Republic Party rinokurudzira kuti nyika yeZimbabwe itsemurwe nepakati, matunhu eMidlands neeMatabeleland ose ave nyika inozvitonga yakazvimirira yega, kuchiteverwa miganhu iyo bato iri rinoti yakanga iripo pasati pasvika varungu. Ngatinzwei vaMnangagwa vachitaura.
Kune vanhu vadya nyemba vazvipidza vaMtwakazi, anzi toda kuti Zimbabwe iganhurwe nepakati, vaita imwe Republic yaMtwakazi. Ngavateere nditaureko zvino, handasati ndavasunga. Vachataura, vagotaura, vagochembera, vagofa. Zimbabwe ichingova Zimbabwe. It's a unitary state. No one will divide this country. Kana vanga vane vanoudzika ngavanyarare, vashande nehurumende iripo vararame. Nokuti vakaramba vachiita zvavanoita izvi, hapana nyika iri pasi pano inotsigira kuti nyika dzite divide pasike pasuka. Hakuna. The United Nations Charter recognizes all the countries who are member states of the United Nations, including Zimbabwe as it is. No one will divide this country into small states. Unenge uchitsvaka kusararama kwakareba.
Avo vange vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura pamusangano webato ravo kuchitungwiza nezuro. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vaudza Studio 7 kuti vaMnangagwa havana chekuudza vatsigiri vavo sezvo vasina chavakaita mumakore anopfuura makumi mana vari muhurumende.
Abawa havasisina meseji kumaZimbabwe. Wakupaparika, wakurotomoka, waona manje kuti sapoti yapera. Hapasisina munhu muZimbabwe anovasapota. Saka vari kutsvaga, saka vachiunza mabhazi wano kubva kunzvimbo dzese dzakasiyana-siyana kuti rali yake inge yakati kurei. Pamusoro pezvo, wakuziva zvino kuti ma elections akaita free and fair vanoruza zvimwe zvinonyadzisira chaizvo.
Ko zvino nai professor Mukaza kutaura zvinhu zvakaita saizvozvo zvavakataura zvokushishidzira vanhu sei vachiona sekuti zvinova kunzira vanhu kuti vavatsigire
kana uchirota mukaka hautomboziva zvauri kutaura baba vanenge munhu abva mukurara ngekuti vari kusimudza musoro vachitarisa kuruboshe nekurudyi uona ndirike vanhu vese vari kutizira kuda vachamisa zvino pavari kusimudwa vari kuona havasisina munhu kusere kwake ende pamusoro pezvo havachazivi manje kuti votaura kuti mazimbabwenzo ari kubvunza kuti kochii chavakatiitira pamakore 42 years amamuchitonga zimbabwe hawana mhinduroba kwaakungopaparika kwavari kuita uko havasisina meseji kakuna vanhu vekuzimbabwe hawana kana chii chekutaura vaakutizwa zvino
mashoko akadai aya haabatsiri here pakupesanisa vanhu vari kurwa nekuti dene zvakaitikawo pakukura hundi zvagadziriswa vanhu vaenderera mberi vachiziva zvakaitika asi vachiregererana kutaura kwakadai kunokonzera chinyi profesa
handifunga kuti kunokonzera chinhu ngekuti vanhu vaakuziva ka hapana zvavanotaura zvino zviri kutorwa seriously nevanhu ba handione kuzvichichinja mamiriro eopposition vanhu vekumatebeleland vanhu vekupi kumidlands vachangoramba vachienda mberi nestruggle yavanga vachiita handione zvichichinja chinhu ba
dene manga muri chipanga mazano chava munangagwa nezvose zvamunoziva kubva zvavapinda muhurumende kusvika pari nhasi chii chamaiva rabatsira nacho maivaudza kuti chii
ndaiva patikiti rebhazi rekuenda kumusha hapasisina chimwe chavachakwanisa kuitira zimbabwe chasara ndichikukwira mubhazi kukwira muzupco woenda kumusha wondozorora ndochega chasara that is the only way out ukasazviita izvozvo kuchasvika nguva yawachasaidzirwa kubviswa pachigaro sekubviswa kwakaitwa wamugabe
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare nestudio 7 asi mutauriri wemutakwasi Republic Party vavhelile mwoyo vaudza studio 7 kuti vari kukatyamadzwa zvikuru nemashoko avamunangagwa asi vachiti chero vakavhundutsirwa kana kuurawa havadzokeri shure panyaya yokuti nyika ipatsanurwe kuti matebeleland ive nyika yakazvimirira yega nengo yebato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Munzora iri kukukwidza mudunhu reEpworth vazivai metu vanoti vakarwiswa nekupwanyirwa dzimotikari nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF nezuro masikati muEpworth pavaitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemusi wemugovera vametu vanoti vanofunga kuti vanhu vakavarwisa ndevezanupf nekuti vaiita masulogani ebato riri kutonga uye vamwe vavo vaive vakapfeka nhumbi dzebato rezanupf vanoti vari pakati pekurwisa vakatizira mukamba yemapurisa yedombo ramwari kuti vawane kudzivirirwa uye kumhanyara chiitiko ichi asi vanhu ava vakavatevera vakavarwisa mukati mekamba yemapurisa imomo mapurisa asina zvaakaita studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi ngatinzwei hurukuro yavamhetu najonga kandemiri westudio 7
tanga tichifamba nemotikari dziri mbiri yangu yanga iri kumberi rori yanga iri kumashure tichiudza vanhu kuti tokumbirawo vhoti yenyu musi wa26 March Saturday pasarudzo dziri kuitwa mumusha weEpworth saka patava tichifamba motikari yangu iri kumberi tashamisika kuona imwe motikari yabloka road kumberi yabloka road pabva pauya mayouth abva azara murod vachivhurira rekeni kurova windscreen nerekeni vamwe vachikanda nematombo emaoko vamwe vachikanda masimbi vamwe vakabata mabhemba nemademo saka semotikari yangu yanga iri kumberi pataona road yese yablokwa kuti dhraivha adhraivha achienda mberi anga achizofamba pamusoro pevanhu anga chitozo batsika vese. Saka driver haingeja reverse. Uye rori woranga riri kumashure ndokubva haingeja reverse. Saka matombo ereteni anga achiuya takatarisa. Nemaoko achiuya. So rori vanga riri kumashure razosvika pakunyura mumadhaka. Driver ndokuti mayuthi anga riri kumashure ndokubva atiza. Tisaramba tichiita reverse kusvikira tasvika pamukova we police. Izvi zvaitika 100 meters away from Dombora Mwari police station.
Saka vakurwisai maziva here kuti ndiva nani?
Ini handina kukwanisa kuti ndizive kuti vandirwisa ndiva nani. Asi ndikavaona ndinovaziva. Ndikavaona ndinovaziva vanhu ivavo vese. Because vanhu ivavo vatevera papolice station. Pataka tichirivhesa. Ndochina pamberi pemapurisa. Saka patazopinda tichiri ripota nyaya yedu kumapurisa. Ivo vabva vatotevera varimo vakatogara pasaiti pedu. Tichipedza kuripota vachibva vachitirechena papolice station ipapo vachibuda. Vabuda ndokundotedza vamwe vavo vese vanga vachitacha kuti motikari pachatanga tinawo tichiripota. Ndokubva vakutibudai mugedhi yemumotikurovei. Chazotishamisa polisi yabva yatibudai. Tika vanhu vakatimirira paentrance. Saka vazodeedza officer in charge ndokubva auya kubva tazokwanisa kubuda taka iskotwa nepolisi. Bati kumhoresana kwavanga vachiita nemapurisa. Kwatiratidza kuti mapurisa anovaziva vanhu ivavo ende vamwe vacho vanga vachitovateedza vaitoti chiemeni makadi, chiemeni makadi vari vatungamiri vezanupf. Ende havana kusungwa kusvikira nanhasi. Mazita edu hatimazivi asi mapurisa anovaziva.
Saka makwanisa here kunge muchimhangara nyaya yenyu mapurisa achitambira kumhangara ikoko?
Uhongu majoketi tavhura zvandiri kuedza kutsanangura kuti taripota nyaya iyi vanhu vachona mapepetrators eviolence vachorimo vezanupf vachitotaura kuti imimi vanhu vemdc pane nzvimbo dzemunofanira kukambena muno muepworth but pane dzimwe nzvimbo dzamusingafaniri kukambena dzakaita senge dhonoro mukauya tichakudhonorai sezvataita nhasi vachitaura izvi pamberi pemapurisa samapurisa acho achitonzwa
saka pane vakuvara here muchiitiko ichochi
vakuvara vakaenda kundorapiwa kucsu
saka chiitiko ichi chiri kusiya ipapi tichitarisa kuti sarudzo dziri kuitwa musi wemugovera
ini ndiri kunzwa kudedera ndikaona munhu wakapfeka tisheti yezanupf muviri wangu unotomerera nekutoti vedu wemhondi dziya dziya dzauya ndinoziwa ndiri mupenyu here kunyange nemayuthi asi izvi zvinopa kunyadziswa kumhuri yezanupf nekuti vagari veepworth tazoona kuti vakasimbatsaisa nesu zvakanyanya vachifona vachiti tine urombo nekupwanyirwa kwamaitwa motikari dzenyu nekuvhiringwa kwamaitwa nekupodza maurawa nevanhu vezanupf isusu hatiti mhirizhonga mumusha medu tichataura paballot box tine chokwadi chekuti zanupf haisi kuzohwina muepworth nokuda kwekukupondai kwayaita pamwe chete nekuponda motikari dzenyu hatingagoni kuti tirarame tiri iniye inonzi pachirungu man state of nature a game of no rules no toda kuratidza vanhu vezanupf kuti muno muepworth anenge aita mhirizhonga hatimuvhoteri saka naizvozvo inenzi kuti kuchipwanyira kwavakaita motikari dzedu nekutirova kwavakaita zvatotisiya tiri pari nane tekuhwina sarudzo izvi zvokuti ndinotarisira kuti tichahwina zvine mutsini
nhengo yemdct inotungamirirwa navadouglas monzora iri kukwikwidza mudunhu reepworth vazivai mhetu vari parunhare kuepworth najonga kandemiri westudio 7 asi mushandi mukuru anoona nezvokubuditswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vanoramba mashoko ekuti nhengo dzavo dzine chekuita nekurwiswa kwavamhetu uku ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita najoga kandemiri westudio 7
chekutanga ndinoti kuna vamhetu musangano wezanupf nomutungamiriri wavo vakazvitaura vakaparura gwara romusangano musarudzo iri vadzokorora zvenhasi katatu vachitaura kuti peace harmony and peaceful coexistence mukukambena hatitenderi mhirizhonga saka nokudaro chendinoziva ndechekuti even pari zvino mutsvakurudzo dzatanga tikuita kuti chii chaitika kwepwere tine umbowo hwekunziva nokunzwa kuti nekuda kwekupokana kuri kuitika mafactions emdc zvasanga kuti kufomwe mumwe mupatswa weccc kubva kumdc vari kurovana pake zvavo asi vari kuti kana vava mukurovana ikoko vanotora matisheti ezanupf vopfeka vonyipa kuti ndevechidiki vezanupf ivo vachirovana pake zvavo Mashokangu kuna vametu ndio kuti hazvina kunaka kuti kana wasangana nenjodzi muninyina womhanyira kuti ZANU-PF unokanganisa tsvakurudzo dzamapurisa kuti kugobatwa nyanya nenhutira matsime marapa tsetsetse dzinenge dzakanganisa dzaita mbiri shoga chaurai kana maitwa mbiri shoga daitwa mbiri shoga nezvizvi vanhu votsvakwa uye epwedzi idokosereka vanozikanwa vanhu vari kuita zvoni izvozvo vanopfeka matisheti ezanupf kana vari veccc vonorova vanhu vokwamonzora vobvawo kuvekwamonzora vodzorerawo kuccc vanenge vakapfeka matisheti ekuzanupf vari kuzviitira izvi kuti vatsvage kutoropodza kutsvaga kunzi vatsitsire vanhu kana kuti yatinoti simba dzevhoti muchirungu vachinzi vari kushungurudzwa nezanupf ivo vachiziva zvavo kuti hondo yavo iri pakati peyavo yakabvira pakurwira harvest house yakabvira pakudzingana muparamende yakabvira pakudzingana kumazita kuti ivahoshandise stairi kusvika pari zvino hondo yavo haiperi vachamisa vasi kukwekwedzana nezanupf musarudzisi vari kukwekwedzana navo monzora monzora ari kukwekwedzana nachamisa musarudzisi zanupf haina anokwekwedza ndosaka tiri kuzviitira zvinhu zvedu murunyararo tega nevana vezimbabwe ava varoda kupuruvhirana poindi yekuti ndiani chaiyi opposition kuzimbabwe of which hazvinei nechekuita nebato rezanupf saka ngavasatizora madhaka nepatisina
imi sebato rezanupf riri kusvibiswa kuburikidzwa nezvamuri kutaura zvokupfekerwa matishets nezvese matanho apa hamuri kutora kuti zvisaitika zita renyu rirambe risingasvibiswa
matanho atinotora kusanganisira zvamaita izvozvo muchitifonera tichikwanisa kuudza kuti vanhu vazive kuti aiwa muchasangana nedambudziko iri kwenguva yakareba izvo vanhu ava vari kunetsana pache zvavo saka ndinovimba nokuteererwa kwamunoita vanhu vari kuteererawo vari kuzvinzwa kepiri isusu tinoisa nyaya idzi kumutemo seizvizviva mhetu vamhangara kana vamapurisa malaw enforcement agents votsvakurudzwa kuchazoonekwa kuti kozvii zvaitika zvafamba sei sezvatakazoona zvokukwekwekwa kwatanga tonzwa kuti vana vachamisa vanga vava kuchemera kuti mutumbi ndewedu munhu wafande wedu isi tozoone rumwe rutivi kuti aiwo vabereki vacho vanoziva mwana wavo kudarika isu tose nevemgc vacho nevecc tozwa kunzi mwana wavo anga asingaite nezvemapolitical party kunyanyanyanya recc rachanga asingaite nezvaro saka hatiidi kupomerana kana kutsvaga kushoresa nyika kana kutukisa vanhu kana kudyara ruvengo pakati pevanhu vemuzimbabwe vanosapota musangano we nevanosapota musangano weruvara rwavo rwamabharara avo neavo vanoita zvokwamonzora kwavo vachidyarwa ruvengo nenyanya dziri kuita zvinhu izvi vachizviita uri bwone hwokuti vatorerane chitanho chokuti ndiani muridzi weopposition kana kuti anodiwa nevanhu kuopposition ndiani nofunga munozviona kuti chero pasocial media kunyange pavanoita marali avo vanoita marali avo vari kusekana kutiona kuti ndiani mukuru vari kuita simuka tuenzani vari kure zvavo neutongi at the periphery isu kuzanupf hatina dambudziko rokurwa ndiani ungarovawo vanhu vokwamonzora vachitsvakei ndiani ungarovawo vanhu vokwaccc vachitsvakei vamunangagwa vati takarova mapurivheya muhondo negidi zvikapenera ikoko nhasi vati kana tichirwisa nemapurivheya tinorwisana navo nevhoti murunyararo pasina kupokana kana kusumudzirana tsvimbo mukosi hatitenderi izvo
avo vange vari mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, rinoti masangano eSADC neAfrican Union anofanirwa kutevedzera zvavakanyora pamusoro pezvakabuda muongororo dzesarudzo dzavakaita muZimbabwe pakaitwa sarudzo muna 2018. Zvichitevera kurambidzwa kwemisangano yekutsvaga rutsigiro kwemamwe mapato uye kurohwa nekuurawa kwevatsigiri vemapato anopikisa, ZESNI inoti inokatyamadzwa nekunyarara kweSADC neAfrican Union pane zviri kuitika muZimbabwe. Mukuru wezvirongwa muZimbabwe Elections Support Network, Amai Ellen Dingani, vanoti masangano maviri aya akabudisa zvaakaona musarudzo dza2018 muZimbabwe, kana kuti mareports, uye ane magwaro aakanyora pamusoro pezvinofanirwa kutevedzerwa panoitwa sarudzo munyika dzemuAfrica kana dzemuSADC. Vachiti zvinovakatyamadza zvikuru kuti masangano aya hapana chaari kutaura.
Tinoti masangano iwaya masangano akatikoshera zvikuru muZimbabwe. Pari zvino panhau yemabielections handizivi kana vaine zviri directly related kuma violations zvavari kuita ana kana kuti zvavari kuda kuita andina hangu information iyo asi masangano atakaona kuti aka observe my elections muna 2018 vakanyora ma reports avo ongororo dzavo dzemao elections edu kana tinoti assessment yavo yema elections emuna 2018 ma reports avo iwaya vakasiyawo tinoti ma recommendations oro zvatingati zvingada kugadziriswa neZimbabwe kuti ma elections emuZimbabwe arambe achiitika mune nzira dzakanaka kana kuti aitwe munzira dzakanaka tinoti in a credible way. Saka ma reports iwaya chikumbiro chedu ndechekuti vatibatsirewo kuti hurumende yedu nemusangano unorana maelections wedu weZimbabwe Electoral Commission vawanikwe vachitora kana kuti kuimplementa zvimwe zvezvinhu zvakanyorwa mareports avo kuti zvigadzirise kana kuti zviimprove sarudzo dzedu atinotiwo marecommendations anofanira kuimplementwa.
Saka kumasangano akaita seSADC akamboongorora sarudzo muZimbabwe akanyoravo mareports avo munoti kwavari?
Takati kumbira kuti veSADC panenge pakadai paine mabyelections mukana wekuti vauye kuzoobserva kana zvichibvira kana kuti vakwanisewo kuverengawo mareports achaburiswa nemaorganizations achanga achiobserva maelections vaongorore kuti marecommendations avakasiya muna 2018 atinoti iwo marecommendations emaelectoral reforms pane zvakaimplementwa here musarudzo dzamusuwa mugovera dzemabyelections kana kuti pane zviri kuimplementwa here nehurumende yedu yeZimbabwe kana kuti neveZimbabwe Electoral Commission.
Sei izvi zvakakosha amai Dingani?
Zvinhu zvakatikoshera nokuti tinoda kuti sarudzo dzedu dzirambe dzichiimprova dzichiwedzera kunaka uye dzichiita kuti vanhu vanenge vachikondesta vanzwe kusununguka vanzwe kuti aiwa tiri kukondesta yatipane yatinoti iyo level playing field. Saka zvakatikoshera kuti veSADC African Union nevamwe mapoka ese akauya muna 2018 vakaita sevana Commonwealth vana komesa kune vamwe vangu vakabva zvakare kumhiri kwamakungwa kuna naAmerica kana kuna naEurope tinokumbira kuti varambe vachiita follow up yemarecommendations avo avakasiya vachikurudzira hurumende yedu neveZimbabwe Electoral Commission kuti vawanikwe vachiimplementa marecommendations aya nyange vakasatora havo marecommendations ese asi tinokumbira kuti vatore chikamu chakati kurei chemarecommendations iwaya kuitira kuti sarudzo dzedu dziwanikwe dzichiitwa dzisingapokanwe uye dzisingakonzere mhirizhonga kana maresults abuda.
Avo vange vari mukuru wezvirongwa muZimbabwe Elections Support Network amai Ellen Dingani vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Day mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoyambira madzishe kuti vasatsigira mapata anopikisa vachiti madzishe anofanirwa kuramba achitsigira ZANU PF kana vachida kuramba vaine zvigaro zvavo. VaMnangagwa vakayambirawo kuti vanogona kuvhiringa zvirongwa zvekubudirira mumakanzuru emumaguta anotungamirirwa nemakanzura emapato anopikisa. MuNewsday makare sachigaro webato reZANU PF mudunhu reHarare vaGoodwills Masimiremha vakaudza musangano webatsigiri vebato ravo kuGlenview neZuro kuti kunyoreswa kuri kuitwa vana Chimhido nevana Mujibha inongova nzira yokutenga mavhoti. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden avo vari muguta reBrussels muBelgium nhasi vari kutarisirwa kuita misangano mitatu nemubatanidzwa wenyika dzeNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO, European Union uye nenyika dzeG7. zviri kutarisirwa kuti vaBiden nemadzisawira avo vachazivisa nezvezvimwe zvirango pavanhu vezvamatongerwo enyika vekuRussia senzira yokubatsira Ukraine muhondo yavo neRussia. Vanoongorora zvematongerwo enyika vaDan Moyo vanoti kuti rwendo rwavaBiden runzi rwabudirira hunge vabvuma kubatsira Ukraine nekurambidza ndege dzeRussia kuti dzigururuke pamusoro peUkraine.
Maonero angu ndeyekuti chinhu chakakosha kuratidzira unity pakati pe macountries ari muNATO, because tiri kuona kuti right now hondo haisikufamba mushe for Putin. Masoja ake ari kurohwa nemaukrainian, even though maukrainian ane army diki kune ya Putin, asi vanhu vacho vari resilient, vari kurwira nyika yavo and vari kukumbira support kubva kumawestern countries ari muNATO. And therefore kuenda kuri kuita Biden ikoko kuti anonotaura nevamwe vake vari kusupporta Ukraine, I think zvinoratidza unity and vanogona kuzodiscussa in detail kuti vabatsire ne no fly zone iri kukumbirwa na Zelensky ari kuti ndibatsirei tivhare maskies edu kuti maRussian asarambe achingobhomba achishandisa ndege.
Rwendo urwu munoona sekuti kuda pamwe dzimwe nyika muEurope dzanga dzoita sekuda kudzokera sure?
Ndione kudaro, I think inini maonero angu ndeyekuti Zelensky aita basa rakanaka chaizvo rekuramba achiinsista achitaura nemaparlamendi akasiyana. Takamuona achitaura necongress yemunomu, tikamuona achitaura neEuropean Union. Ari very active kuvaudza kuti zva muri kuita idzi kuregerera Putin aisita zvaari kuita idzi hazvina kusiyana nezvakaitiwa na Hitler. And hationi kuti Putin achastopa once akakwanisa kutiponda isu paUkraine pano. Hapachisina ndiana anoti achastopa ipo, panongona kutopindira Poland, Romania, ndo ma countries ari maneighbors Ukraine, anosupportana nema western neNATO nezvinhu zvakadaro. So I think warning ya Zelensky yakakosha stereki
kuti rwendo rwavo rwunzi rwabudirira. Chii chinofanira kuitika?
I think inini NATO ikavhuma kuti takubatsira Ukraine neno fly zone, then ndofunga that would be very successful, because kara padaro hapasisina nzira yekuti Putin angaihwine hondo iyi. Problem inozoitika neizvo zvadaro ndezvekuti Putin right now ari unstable mentally, anogonawo kutretena nuclear.
Avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia neStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoyambira bato reMtwakazi Republic Party kuti Zimbabwe haifi yakapatsanurwa kuti ive nyika mbiri. Nhengo yeMDCT inotungamirirwa navaDouglas Monzora iri kukwikwidza mudunhu reEpworth inoti yakarwisa nekupwanyirwa motikari nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF. Sangano rezes ni rinoti, rino kachama duwa zukuru kutisa dagni African Union, apana zatiri kutawara pamsoro pesarudzo muZimbabwe. Tashika kumagumo echulongwa chedu chanasi. Iwai nesu zakare maniru anasi apo tichukupaje dzimwe nawo. Ini tanono kawande, njiri Washington DC, nichiti mosora zakanaka.